Murongi wemisangano msangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vaudza Studio 7 kuti vagadzirira zvakakwana kuti varamwe mabasa kwemazuva maviri kubva mangwana.
Musi wechitatu mangwana nemusi wechina havasi kuzoenda kumabasa nyika yese. Vashandi vari muEducation sector, vari muHealth sector and the rest of civil servants vachiratidzira kutsutsumwa nemaerano nemabatirwo avari kuitwa nehurumende iyo iri kuvapa mari isina zvainotenga. Tikatarisa inflation yedu yakwira zvinotyisa, asi mari dzemuhoro dziri kupuwa vashandi dzinova dzemabhondidzo hadzina zvadzinotenga. Padzinongokwira chete, inflation inenge ichikwirawo zvokuti unosara totambira mari iyoyo pasina chainotenga.
Vachinosengwa vatiwo hutano hwevashandi huri panjodzi sezvo hurumende isiri kubhadhara mari dzavo dzokuti varapwe.
Uyezve vashandi vari kunyunya nenyaya yehealth care yavo kuti utano hwavo huri panjodzi nenyaya yehurumende yavari kuti haisi kuda kukwidza mari dzemedical aid kana kuvapa medical allowance. Vashandi vehurumende zvakare vari kunyunyuta kuti hurumende inononoka kuita zvainenge yavimbisa kana zvainenge zvabvumiranwa kuti NGNC level. Tikatarisa mari dzemavana vemaraiti dzakanzi vachabhadharwa maschool fees masector specific akawirirana, zvikapari zvino hasati abhadharwa.
Mamwe masangano anomirira vashandi vehurumende akaita sevadzidzisi pamwe nevashandi vemuzvipatara anotiwo achabatana nesangano reZip Coast mangwana, apo vashandi vehurumende vachange vari kudzimba dzavo vasiri kuenda kubasa. Mutevedzeri wemunyori musangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vamunyaradzi Masiwa vati yasvika zvino nguva yekuti masangano anomirira vashandi vehurumende aite chirwirangwe kuitira kuti vashandi vawane mari dzemihoro dzinokwana zvavanenge vachida mukurarama.
Saka vadzidzisi veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vane chivimbo mukuti vashandi vese kana vakabatana muZimbabwe zvechokwadi matambudziko atinawo mune zvedzidzo tinokwanisa kumagadzirisa, zvechokwadi matambudziko atinawo senyika tinokwanisa kumagadzirisa. Saka iyi inzira ine runyararo mukati, inzira isina nyonga-nyonga, inzira isina kupokana nehurumende, asi kuti inzira yokuti tiunze hurumende patebho tikwanise kutaurirana murunyararo, tikwanise kutaurirana pasina kurwisana, tikwanise kutaurirana tichigadzirisa matambudziko atakatarisana nawo.
Vachinosengwa vati nhaurirano nehurumende pasi peNational Joint Negotiating Council hadzina chadziri kuburitsa sezvo vachiti vashandi vari kutarisirwa pasi.
Hurumende painouya kuNGNC inouya nemasimba akawandisa. Section 65 of Zimbabwe Constitution inotipa simba rekuti tikwanise kuenda kuita collective bargaining. Hurumende iri kutora nguva refu isingadi kuita kuti boka iri recollective bargaining council ringe ravapo, so that tinoenda kumanegotiations tichiexercisa kodzero dzedu sevashandi. Tinowanikwa tichidzvanyirwa zvakanyanya sevashandi nenyaya yekuti tinoenda NGNC hurumende inenge ine masimba akawandisa. Hurumende inouya kuzotaura nesu yaita preempt everything zvainenge ichioffer. Saka sevashandi tiri kufila kuti aiwa tiri kushandiswa, tiri kungoenda kunoita rubber stamp zvavanenge vagara varonga zvinenge zvisina anokwanisa kuchinja.
Asi gurukota rinoona nezvevashandi vapowo mavhima vanoti vashandi vanofanira kuita nhaurirano pasi pegungano reNGNC kuti nhona dzavo dzigadziriswe. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa achange achichengetedza runyararo mangwana nemusi wechina, vachiti vanhu vose vanoita zvekuratidzira vanofanira kuita izvi vachitevedzera mitemo yenyika. Zip Coast inoti kuratidzira kwakasimba kuchaitwa muna Gunyana kana hurumende ikaenderera mberi yakaisa zvitanda munzeve isingagadzirise nhuna dzavo. Asi pachikumbiro chevashandi chekuti vapiwe muhoro nemari yekunze, gurukota rezveupfumi nemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatoudza dare reparamende kuti hurumende haina mari iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.